vachipindura mibvunzo kubva kuvatatira nhau pamusoro pekuti mari inotambirwa nevanhu vari pamudyandi gerecha wedzurwa riini amai mupfumira vati bazi renasa riri mushoshi kugadzirisa nyaya iyi amai mupfumira avo vange vari munyarikani pachiitiko cheopen day yenasa workers compensation rehabilitation center vatiwo hurumende ine hurongwa hwekuti vanhu vanozvishandira pachavo vega vagokwanisa kuvewo vachibhadhara mari kunasa kuti vagozokwanisawo kuwana mari yemudyandi gere kana vakwegura
mari inopiwa mapensioners inofanira kuti iwedzerwe asi kuti iwedzerwe tiri mubishi iko zvino kuita inonzi pachirungu actuarial evaluation kuona kuti mari yatingakwanisi kupa vanhu mapensioners imari totarisira kuti pera kwaseptembe tinenge tapanidzira mari iri kupiwa pensioners venasa
pari zvino vanhu vari pamudyandi gere vanotambira madhora $40 pamwedzi uye hurumende yaive yati ichawedzera mari iyi kuti isave iri pasi pezana remadhora kubva muna kurume wegore rino asi izvi hazvina kuitika pavatenderera vachiona zvinoitwa panzvimbo iyi pamwe nevanhu vari kurapwa ipapo vamwe vevanhu ava vabuda pachena kuti havazi kufara nekushomeka kwemari yemudyandi gere asi amai mupfumira vatsinhira kuti izvi zviri kugadziriswa vatiwo kubvira muna kubvumbi wegore rino nasa yakatanga urongwa hwekubatsira nemari pakuviga nhengo dzenasa dzinenge dzafa
tinoziva kuti marufa ariko vanhu vanotambudzika kushaya kuviga munhu wavo zviri decent saka senasa takatoti aiwa tototanga iko zvino muna april muno kuti amemba econtributor or apensioner wenasa akanga ashaya nasa ikwanise kubatsira parufu nefuneral assistance to the value of $500 kune munhu anenge ane polisi yake imowo kare vanenge vasina tirikuti tofanira kuvapa adecent caution transport zvese zvinodikanwa nemafuneral undertakers tobhadhara senasa kune vanhu vedu zvatotanga izvozvo
nasa rehabilitation center inzvimbo inorapa vanhu vanenge vakuvara vari pamabasa uye nzvimbo iyi ine mimwe michina yechizvino zvino isingawanikwe kune zvimwe zvipatara mukuru wenasa muzvare liz chitiga vabvuma kuti vanhu vakawanda havazive nezvenzvimbo iyi asi vati kambani yavo ine urongwa hwekuti veruzhinji vakwanise kurapiwa ipapo
bhodhi redu rakaona zvakakodzera kuti tadi tavhura kuti ruzhinji rwezimbabwe ruone kwezvichikwanisawo kuuya kunzvimbo iyi irege kungovharirwa kuti aiwa ndevashandi venasa vemakambani anopa mari kunasa chete aiwa asi kungoti munhu onje ngaauye asi kana munhu onje auya tinechibhadharisa mari asi mari iyoyo haifaniri kuti imari yatingati inoti paprofit imari yekungoti inoita tiite break even pachirungu nekuti izvozvo ndo zvimwe zvatikaona zvinonetsa kune zvimwe zvipatara vanhu vari kutadza kuti vakwanise kurapika nekuti havazokwanisa mari dzacho
mumwe wevanhu vakarapwa panasa rehabilitation center ndivazvuzenzerere avo vakakuvara vari mumugodhi mavaishanda vanzerere avo vasisakwanise kufamba vega vati vakarapwa vakadzidziswawo mabasa ekusona uye vanofara kuti kambani yavaishandira yakavadzorera pabasa
pandakakuvara ndasingakwanisi kana even kumuka kugara chaiko sitting balance yaitonetsa but through nemaexercise andaitwa panapa zvakabva zvatanga kugaina zvishoma nezvishoma strength ichidzoka ndakatanga kugara ndakazotanga kudzokawo sensation kumakumbo through maexercise andaiita iwayo saka iko zvimwe zvinhu zvinofamba hangu ndichishandisa walking frame but zvinenge zviri slow ndomaitikira zvakaita
panguva imwe chete nasa rehabilitation center inokwanisa kuve nevanhu manomwe vanenge vachirapwa vachigarapo nzvimbo iyi iyo iri pedyo nechipatara chikuru chemupilo yakavhurwa mugore ra1971 ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini taurai shava.